Shoko haya ataurwa neguru kuotare zuma industry, ama isi tembizo nyoni, mushure mekushanyira zvitoro zvidiki zvinoodesa zvinhu zvakasiyana siyana muGutare Harare.
If we are Zimbabweans,
patafamba muzvitoro izvi taona kuti pane vakawanda vasina kana maswipe machines chaivo. Asi mutemo wehurumende unoti mari yemunyika inofanira kushandiswa kwete yekunze chete. Saka tavaudza kuti vabvumidze vatengi kutenga vachishandisa mari yemuno. Mukatozvitarisawo vanhu vakawanda vemuZimbabwe vanotambira mari yemuno. Kana vakatadza kuita izvi, tichatora matanho akasimba achaita kuti vafambirane nemitemo yenyika.
Mushure mekupedza kuona mashandiro ari kuita vemabhizimusi madiki aya, amainyone vatiwo kanzuro yeHarare haifaniri kupa marizinesi kuvanhu vasingakodzeri, vavati vanosanganisirawo zvizvarwa zvekune dzimwe nyika vasina mapepa akakwana. Vashorawo kushaika kwezvimbuzi nenzvimbo dzakachena dzekushandira muzvitoro zvizhinji zvavapinda. Mukuru wesangano rinomirira ana muzvina bhizimusi vezvitoro zvidiki izvi, Retuckshop Association, vachamunorwa mukova, vati vanoda chose kushandisa mari yemuno, asi zvinogona kukanganisa mabhizimusi avo.
Tambudziko ratinoita kunoku nderekuti vamwe vakaenda kumabhengi aya kumaside machine aya anonetsa kuwana. Munotozopedzisira waneta. Tichienda zvakare kuti tine mamwewo masupply ekuti vanenge vachitunoo, isusu tinonge tichida yavanoti foreign currency kana kuti US dollar kuti vawane chii, vati supply zvinhu. Asi zvikanzi munhu wese ari munyika akukwanisa kunge achishandisa local currency, hatione zvichitadzisa kuti tishande nayo, nekuti takatombozviita tikazviona zvichishanda.
Mukuru wekomisheni inomirira vatengi yeConsumer Protection Commission, Vazororo Muranda, vati kushandiswa kwemari yemuno kunobatsirawo vatengi vakawanda vanohora mari yemunyika.
Zvisi chaitwa naminisita yakanaka zvisingabviri. Chinhu chati chokuti dai tanga tichitongoita kwenguva yakareba, vemadepartments emugovernment vashandire pamwe chete vaone kuti problem iri papi chaipo chaipo. Consumer Protection Commission ndo zvayakatoitirwa zvizvi. Yakatanga this year but vematakiropiwa nevamabhizinesi ose vakutozviziva kuti mimwe mitemo ndeyekutevi. Pachine dzimwe maspesi asati agadziriswa zvo, but bit by bit zvichagadzirwa.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe, Muzvare Happiness Zengeni, vati mabhizimusi madiki anoparara kana akashandisa mari yemunyika.
Kwavari masmall business zvinotinetsei in terms of kuti vanozomanaja stock yavo zvakaita sei. Saka handione zvichibudirira nokuti ava tinoiti hot money. Mari yavo haigare vakaibata kuti alright next week ndichanotenga stock. Inotongoti nhasi stock yapera mangwana vari kuzviplenisha. Saka zvivanenge vachida mari iri readily available iri cash.
Chipanga mazano chebhanga guru renyika, Professor Albert Makochekanwa, vati hurumende ine mutoro mukuru wekugadzira hwaro unoita kuti vemabhizimusi madiki vasaramba mari yemuno.
So ipata apa ndopamwe panoita kuda kuti government iite holistic approach yevalue chain yacho. Ivo malocal producers aya manufacturers, they should also accept kuti kana vematakishopu vakutenga sugar kana chingo or whatever whatever, they should accept swipe iyo yekuti raiti uyo ari kutakishopu ahodha majigisi ake, kana endaenda ndaswipa semutengi anozotorawo swipe iyoyo oendokunoswipa paari kuhodha ikoko. Saka inofanira kunge iri value chain.
Pane kusawirirana muhurumende apo bazi rinoona nezveupfumi hwenyika richiti vemabhizimusi madiki vari kugona chose, asi bhanga guru richiti harisi kufara nemaitirwo emabhizimusi madiki. Nhasi amainyoni vavimbisawo kuti hurumende ichaedza nepainogona napo kubatsira mabhizimusi madiki kuitira kuti asimukire. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.